manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chivabvu 1 2024 makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bepanhau reNewsday rinoti mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mtsvangwa Neville asungwa nemapurisa. Africa Development Bank yokurudzirwa kuti ibatsire hurumende dzemuAfrica kugadzira fertilizer. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bepa naure Newsday rinoti mwanakomana wegurukota rezvemadzimai amai Monica Mtsvangwa Neville asungwa nemapurisa kumba kwake kuMount Pleasant achipomerwa mhosva yekutenga nekutengesa mari pamukoto. Taedza kubata amai Mtsvangwa uye murume wavo vaChris Mtsvangwa vanova mutauriri weZANU PF. Mukuzeya nyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati.
Kana tana nemashoko tinokuzivisa tinokumbira kuti vatori venhau vamirire maofficial statement achataura kana pane zvinenge zvaitika nokufamba kwenguva.
Asi tichitarisawo iro dambudziko rekuchinjwa mari kuri kuitwa pamusika mutema nebasa rekuitwa nemapurisa muri kuonawo here pari kubudirirwa?
Ndifambira kuti tokumbira vatori venhau vambopa mapurisa mukana vamboita basa. Panosungwa munhu panowanika zvinhu ndida kuvaindisa kuti tichakupai mashoko akazara nekufamba kwenguva.
Anda ndakungobvunzira hangu kuti pane basa ramaita kubvira pamatanga chirongwa icho chikusvika pari nhasi mafambawo sei?
Ini ndofunga muri kuona kuti chirongwa ichi mapurisa ari kushanda nereserving yeZimbabwe bazi ravo refinancial intelligence unit tichishanda neminister of finance and economic investment. Saka risi basa rekuti tingatiri kuitwa nebazi hwani rehurumende riri kuitwa nemapazi ese ehurumende anofanira kunge achiita basa iroro. Saka zvinhu izvi zvatiri kuti basa riri kuenderera mberi. Anenge awanikwa achipara mhosva anosungwa, awanikwa achiita zviri kunze kwemutemo zvekudzosera nyika kumasure zvekuita kuti muve nenyonganyonga munyika mutemo unoita basa ravo. Saka mapurisa vari kuita basa ravo.
Pane vamwewo vari kuti vari kusungwa ivo vediki nekuti vari kungoona vari kusungwa vari mumigwagwa, asi vamwe vachifunga kuti vanenge vari mumugwagwa vanogona kunge vachitoshandiswa nevakuru vanenge vari kunzeoko vasati vanzwikwa kunzi vasungwawo.
Ndofanira kuti nkoma dzonga mirai muzoona mashoko akazara achaburitswa nemapurisa. Hatidi kuti timhanye, ngatiwirirei muzoona mashoko achaburitswa nemapurisa muzoona kuti vari kutaura vari kutaura chokwadi here kana kuti havasi kutaura chokwadi.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vange vari parunhare muHarare. Bazi redzidzo yepasi riri kugadzira hwaro huchabvisa zvibinga mupinyi nematambudziko anosangana nevarayiridzi pamwe nevadzidzi vakaremara pabasa nemuzvikoro. Godwin Manguria anotipa nyaya inotevera.
Mushandi mukuru muhofisi yachipangamazano panyaya dzevakaremara muhofisi yemutungamiri wenyika vaMakinoni Chirinzepi vaudza musangano wekunzwa pfungwa dzevashandi nevabereki pamusoro peurongwa uhu kuti donzvo guru reurongwa uhu kuti vanhu vakaremara vararame pamwe nekuwana mikana sevamwe.
Nhare vanhu vane hurema tiri kutarisira kuti polisi yedu yatinenge tichibuda nayo itarise zvose izvozvo kuti vakafanana nevamwe vanhu vese. Saka tinenge takuvatarisa isusu munhu akakwana a total human being.
Vatiwo waro uhu uchaita kuti varairidzi nevadzidzi vawane zvikwanisiro zvese muzvikoro. Vamwe vari kupinda mumusangano uyu mushandi mubazi redzidzo yepasi kumasvingo muzvare Agnes Memory Gurune, avo vati vanofara neurongwa hwebazi ravo. Mumwe murairidzi asingaone vatawanda nyati vepachitandara sekondari kumarondera zvakare vari nhengo yeZimbabwe Visually Impaired Teachers Union vaudza Studio 7 kuti tariro yavo ndeyekuti hwaro huri kuumbwa uhu huchapedza matambudziko avakatarisana nawo akaita sekuti vanofungirwa kuti havakwanisei kuita basa ravo nemazvo. Vatiwo vanodawo kudzidziswa kushandisa mishina yechizvino zvino kuti vakwanisei kuita basa ravo nemazvo. Mutevedzeri wemukuru wechikoro Chekandava Primary kwaSeke kudunhu reMashonaland East amai Patience Madimuka vatenda bazi redzidzo newaro wariri kuronga.
Tikuona kuti mucommunity medu nemashandiro edu zvinhu zvedu zvaakujeka nekuti hakuonekwawo sevanhu nekutiita kugona kushanda semashandiro anongoita vamwe.
Mukuru wechikoro cheSlovela High kuKwekwe vaOnwell Efas Hove vaudza Studio 7 kuti chirongwa chiri kuitwa nebazi ravo chakanaka chose nekuti chinoita kuti vanhu vese vakaremara nevasina vashande pamwe nekusimudzira nyika. Vatiwo chakanakira kuti chinosanganisira vabereki vevana vakaremara.
Tinotarisira kuti vasaenda vachinobumbiridzana nevamwe vabereki vachionesana kukosha kwedzidzo nekusavharira vana mudzimba nekuti ane disability kana kuti ane urema, asi mwana umwe neumwe anofanira kupuwa mukana wake wekuti awane zvaanoita muupenyu, ashande adhizi agova mutungamiri wamangwana nekukontributa kunational development.
Vatiwo zvakakosha kuti vakuru vezvikoro vape vana vese mukana zvisinei kuti vakaremara here kana kuti kwete. Sachigaro wesangano rinomirira vabereki vevana vakaremara reZimbabwe Parents of Handicapped Children amai Elizabeth Chidi vati vanofara kuti bazi redzidzo ravapa mukana wekutaura zvichemo zvavo uye vanotarisira kuti zvichagadziriswa. Bazi redzidzo yepasi riri kuronga hwaro kana kuti policy iyo ichaita kuti vashandi varo nevarairidzi pamwe nevadzidzi vakaremara vawane zvikwanisiro zvese zvinoita kuti vakwanise kushanda nekudzidza zvakanaka. Bazi iri rinoti urongwa uhu hunenge huchifambirana neurongwa hwehurumende hwenational disability policy. Hurumende nemusi wa9 kukadzi 2021 yakaburitsawo mugwaro rayo reGovernment Gazette Bill rePersons with Disabilities richatsiva mutemo weDisabled Persons Act kuti uenderane nezvigadzve United Nations pakuremekedza kodzero dzevakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Banga guru remu Africa, re African Development Bank, rinokurudzirwa kuti ribatsire nyika dzemu Africa nemari yekuti dzikwanise kugadzira mafertilizer kusimudzira goho. Kurudziro iyi yapiwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shawa kumusangano weAfrica Fertilizer and Soil Health Summit uri kuitwa kuNairobi, Kenya. Musangano uyu uri kuuya apo United Nations inoti mudunhu rekuchamhembe kweAfrica vanhu mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 million vakatarisana nenzara inotyisa gore rino nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vasimuka nhasi vakananga kuNairobi kumusangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvekurima muzvare waDzanai Mayore.
Musangano wekuitika kutinya uyu nechekuita nenyaya dzemafertilizers iyi musangano wakakosha zvakanyanya muAfrica because unotaura nyaya dziri surrounding production neproductivity. Ndichinyanya zvikuru sei kuda kunyanyofokasa panyaya yeZimbabwe. MuZimbabwe tinoziva isusu kuti well over 67% yenyika ino inorarama through agriculture. Zimbabwe is an agro-based economy. And kana zvakadaro kurova izvo kuti vanhu tiri vanhu tiri nyika inorima ine maconducive environment anosupporta agriculture. Tine maclimatic conditions anosupporta agriculture. Saka we cannot practice farming or sustainable agriculture or responsible agriculture kana tisingati auri nyaya dzema fertilizers.
Sei izvozvo zvakakosha.
Nekuti kurima muvhu uchirima gore rino nerinouya nerinouya, what you are simply doing is you are extracting the minerals from the soil. You are extracting urukutora ma minerals muvhu pasina chauri kudzosera imomo. Saka ndopa munoona kuti nyaya dzekutaura dzema fertilizers, even mabanks ari kukurudzirwa kuti wabatikire. Tinonida capacitation sema African countries. Tikwanise kubika fertilizer yedu tega. Fertilizer inoenderana neizvredu. Izvredu rine dzimungwa maminerals anoshota, kana kuti anoda kuti awedzerwe, kuitira kuti zvatinorima tivine zvinopfundiso.
Asi muZimbabwe muchiri kugadzirwawo here fertilizer inokwana sezvaiitwa kare, zvinhu zvakamirawo sei?
Mubvunzo wenyu wakanaka zvikuru womukoma Blessing, panyaya dzekugadzirwa kwemafertilizer. Chandingataura ndakada kupindura mubvunzo wenyu, ndikada kuupindura zvakadai. Nyanzvi dzinoziva nezveivhu muZimbabwe munomu, aya atinoti masoil chemists, masoil analysts, soil nutritionist arimo anotoziva kuti kune fertilizer yakati mukatarisa kuchinhuwe kuna na Alaska mine kuyakuya, kunobva vana Dolomitic mine, vana Dolomitic lime, vana calcitic lime, makambani emafertilizer sekutiwo munongoonawo kuti nyika ine naimwe ine matambudziko ayo, hazvisisina kuita sezvazvaimbova kare.
Nyanzvi munyaya dzekurima muzvare watanai mayore vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. The Voice of America. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vevashandi nevakuru vehurumende vati vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende muKenya nhasi vasiyanirana chibvumirano chekudzokera kubasa nehurumende zvakanangana nekupedza kurangwa mabasa kwakatanga pakati pakurume. Nyika dziri mugungano reEuropean Union dzasvika pachibvumirano chekupa Ukraine mabhiriyoni emadhora ekuwedzera rubatsiro ekutenga zvombo zvehondo akabva mumari dzakaberekwa kubva mumidziyo yebhanga guru reRussia yakabatwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe vaThompson Chauke vanobva kuChiredzi kumasvingo asi pari zvino vachigara kuReading kuBritain. VaChauke vari kushanda nerimwe sangano repakare kuBritain rinonzi KitAid, kuunganidza nhumbi dzenhabvu kubva kuzvikwata zvenhabvu zviri makare muBritain vachidzitumira kuzvikwata kumusha kuzvikwata zvinoshaya mbatya. Pari zvino vanoti vabatsira zvikwata zvine chitsama kuChiredzi nechiPinge vachiti vamwe vavanoshanda navo muchirongwa ichi vari kutumirawo mbatya idzi kuzvikwata zvinoda rubatsiro muHarare nemamwe matunhu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachauke pamusoro penyaya iyi.
Semabatsira tachiita basa redu riya remidziyo yemagitare, ndo zvimwe chete zvatirikungoita nenhumbi dzevanhu kuti vatambe bhora. Tiri kusenza nerimwe gungano riri kuno rinopiwa mauniforms nemaclubs, vochititambidzawo isusu kuti tiite sei tikwanise kupa avo vanenge vane maacademy, vanenge vaine maclubs ari kustruggla, but most importantly tanga tichitageta kuti vasina zvachose. Ndo zviri kuitika pano, but iniwo ndiri kusenza ndiri kuChiredzi semazuva ari ese kwandakakurira kwandakazvarirwa, asi kune vamwe vati kushanda navo vari kuKuHarare, but kuChiredzi ndokwatachiedza kuti vanhu vabatsirike because kuChiredzi kunodiwa bhora zvisingaiti.
Makawana sei mukana wekunge muchiwana mauniform aya?
Mukusangana nemadzisawira tabva mukutanga chikwata chenhabvu chatotamba Sunday League. Ndiwo patakasangana nevanoita zvekutora nhumbi dzebhora kubva kumateams ari munomu. Nokudaro takabva tangoonawo kuti zviri nani kuti tikwanise kuti tinge tichitumira kuzvinhu izvi.
Hamusi kusangana nematambudziko here pakutumira nhumbi idzi kumusha?
Kutumira kunotinetsei imwe nguva, asi ndine madzisawira angu andakapinda nawo chikoro kuchiredzuko. Ndoo vari kuita mudeme mudeme pano nepapo nevandakakura nawo, ndakavaudza tamana onaiki tokwanisa kuti tibatsire chiredzi yedu kuti zvinhu zviite zvakanaka. Pane mumwe anorana football club inonzi Chiredzi Stars, ndiye futi nyakuita kuti ndide kuda kuti titumire zvinhu because chido chake nebhora nekuunganidza kwaari kuita vana vachitamba bhora kuchiredzi ndio zvimwe zvakaita kuti tidaro saizvozvo. Saka madzisawira nevandakakura nawo pachikoro chinonzi Ipo Valley High ndo vari kutibatsira kuti tiunganidze mari tikwanise kutumira.
Ivo vamunozopa mayunifomu ava kumusha munovasarudza sei?
Kune vana vanofarira kutamba bhora, saka kana uri munhu ane chido nebhora wakarongeka uri dedicated tinosumudzirana, ndo sarudzo yacho iripo. Kana wakarongekawo kana vari vemaclub vane timu yavo yavanoziva kuti iri kutamba angave mabhuza kana vana vadiki, patori nechimwe chikwata chatinacho chinobva kwasave munzira yekuenda kuchipinge inonzi Masekesa area nepabridge. Takatoenda kuchikoro chinonzi Mahenye tikakwanisa kuvatambidza womauniform iwayo because vakaita reach out. Saka sarudzo yacho ndeyekungotarisawo kuti vanhu vari kuitei, zvinoda kuti zvisimudzire community yedu.
Kune vamwe vari kunze kwenyika vangadai vari kuwanawo mikana yakadai seyenyui asi vachiisiya vasiri kuiona, zvii zvamungavaudza?
Semaonero angu inini, shoko randingapa vamwe nderekuti tiri vanhu pane vanhu, tinobudirira nevanhu, ende ushamwari hwakakosha. Chinhu chakakosha stereko kuti tionekana vana vachibudirira nekutamba kwebhora. Pane vanogona kufunga kuti ini ndobatsira mhuri yangu chete. Zvakanaka chaizvo kubatsira mhuri yako, but tiri vatumwa vaMwari. Mumwe nguva unotumwa kunoita rimwe basa kumwe kune dzimwe nharaunda, unenge watotumwa nemusiki. Saka ngatiitei zvatokwanisa kuita kuti tibatsirane, tibatsire avo vanobatsirika.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaThompson Chauke vari parunhare kuReading kuEngland naJonga Kandemiri weStudio 7. Vakuru vehurumende yeZambia vanoti huori hwatekeshera mune mamwe mapazi avo, zvichikonzerwa kunyanya nevanenge vachida chioko muhomwe vasati vabatsira vanhu. Bazi rezveutano muZambia rinonzi nderimwe riri kuita huori, uye hurumende iri kuyambira kuti vanobatwa mumambure ehuori vacharambwa zvakaipisisa. Mutori wedu wenhau weVOA Kathy Short atumira nyaya iyi yamaverengerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
The measures were instituted.
Chisungo chedu ndechekuti tizadzikise matanho atakatora ekurwisa huori. Tiri kuona kuti tiri kubudirira kurwisa huori tichishandawo nemapurisa nemamwe mapazi anoita basa iri. Hurumende yakaumbawo bazi rinotora zvose zvakawanikwa kuburikidza nehuori.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika yeZambia vaHikainde Hichilema vachivimbisa kupedza uori hwange hwave kukanganisa zvikuru mabasa emapazi ehurumende yenyika yavo. VaHichilema vakasarudzwa muna 2021 panguva iyo masangano ekunze akazvimirira akawanda ainge achiti uori hwainge hwave muropa renyika yeZambia. Mudzidzisi wepaUniversity of Zambia amai Charity Masamba vanoti vakasangana nematambudziko ari kutaurwa nemutungamiri wenyika aya. Vanoti musi wa10 kurume vakaenda kuchipatara nemunin'ina wavo aida kuongororwa ropa rake, apo mumwe mushandi wepachipatara apa akaedza kuvamanikidza kuti vabhadhare mari yechioko muhomwe.
Ndakanzi tarisa kureba kwakaita mutsara wevanhu vari kuda kubatsirwa. Pane muchina mumwe chete uri kushanda uye unombofa. Saka kana uchida kuti munin'ina wako abatsirwe nekukasika, tipe mari yechioko muhomwe.
Nyaya dzakadai dzinonzi dzakawanda zvikuru muZambia. Komisheni inoona nezvekurwisa uori yeAnti-Corruption Commission kana kuti ACC yakaumbwa muna 1980 inoti kune mazana nemazana evanhu vakamhangara nyaya dzechioko muhomwe kubva kuvashandi vebazi rezveutano. Mutezeri wemukuru weACC amai Monica Chipanta Mwanza vanotiwo.
We have noticed corruption manifesting itself with regard to willful failure to follow procedures.
Tiri kuona uori huchitekeshera kana pakutenga mishonga yemuzvipatara nekuti vamwe havasi kutevedzera mutemo. Tiri kuona vanhu vari kuchikora mutemo vamwe vashandi vehurumende vachiti vanoda chioko muhomwe. Kubva kune vanenge vatengesera hurumende zvekushandisa muzvipatara.
Sangano rinoona nezvekurwisa uori rine muzinda kuBerlin reTransparency International rinoti uori munyika dzichiri kubudirira hunokanganisa zvikuru nyaya dzezveutano pachitariswa nyaya dzekubaya vana nhomba, kumira kwevanhu kwenguva yakareba vasati vabatsirwa uye kusagutsikana kwevarwere nemabatirwo avanenge vaitwa kuzvipatara. Muna 2022, Anti-Corruption Commission yakasunga vaimbova gurukota rezveutano vachitalo Chilufia nevamwe vana vaipomerwa mhosva yekuba mari inosvika mamiriyoni gumi nemasere. Mari iyi inonzi yaibva kune vaida kutenga zvekushandisa muzvipatara. Asi kusvika pari zvino hapana ati atongwa akapiwa chirango pamhosva dzinonzi dzakaparwa idzi. Mugore rimwe chete iri, Transparency International yakatiwo munhu mumwe chete pavanhu vashanu vega vega muZambia ainge achibhadhara chioko muhomwe kuti abatsirwe. Amai Mwanza vati,
we've had the national policy on anti-corruption reviews and this is to be launched by the president in a few days.
Tavandudza urongwa hwekurwisa uori uye huchaparurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika mumazuva mashoma anotevera.
Mutemo mutsva uyu vakanangana nekukurudzira vanhu kuti vasiyane netsika yekuita zveuori uye kuti vabatsire kusungisa vanoda kuita izvi. Vanhu vanokurudzirwawo kuti vasabhadhare mari dzechioko muhomwe. Nyaya iyi yatumirwa naKathy Short weVOA. Mukaiverengerwa neni Blessing Zulu VOA Studio 7 Washington DC.
Musarudzo yomutungamiri wenyika yegore rino vari kukwikwidzana utungamiri wenyika vaJoe Biden nava Donald Trump vari kushandisa umhizha neumhepura hwechizvino zvino kana kuti artificial intelligence kutsvaga rutsigiro. Scott Stearns weVOA anotipa nyaya inotevera yandichakuverengerai ini tanonoka Wande. Kune vari kutsvaga rutsigiro kushandisa umhizha neumhetura mukubudiswa kwemashoko kana kuti artificial intelligence inzira iri nyore kuzvishambadza kune vanhu vakawanda uye zvisingadi mari yakawanda. Scott Babwa Brennan anoona nezvekufambiswa kwemashoko enhema nezvekushambadza munyaya dzezvematongero enyika paUniversity of North Carolina anoti,
the models are getting better very rapidly. It feels like every week there's some new model which is
zvirongwa zvekushandisa zvechizvino zvino munyaya dzekubudiswa kwemashoko zviri kushanduka zvakanyanya. Zvave kutoita kunge svondo roga roga kune zvitsva zvinobuditswa.
Izvi zvinobatsira zvakanaka kutsvaga rutsigiro nyika yose. Betsy Hoover anoona nezvematongero enyika anotiwo kana musarudzo dzemumatunhu zvinobatsira.
Think about the campaign that does not have digital staff at all.
Funga kuti kana munhu achitsvaga rutsigiro asina vanoziva zvemadandemutande. Zvichireva kuti haasi kutsvaga rutsigiro padandemutande. Mazuva ano zvave nyore kushandisa umhizha hwechizvino zvino kutumira mashoko padandemutande.
Kambani yaAmai Hoover inobatsira kugadzira michina neumhizha kubato remadhemokrats nevanoritsigira. Anoti zvakakosha kuziva munyaya dzezvematongero enyika kuti,
I don't really know exactly what every Republican campaign
kuzviita nenzira kwayo kwakakosha. Handizivi hangu kuti vebato remarepublicans vanozvifambisa sei, asi chandinoziva ndechekuti semadhemokrats tichashandisa michina iyi zvine mwero. Handitye hangu kuti tichasarira kumashure, asi chakakosha ndechekuti tiri kushandisa AI zviri pamutemo uye zvine hunhu.
Muna 2016 vaitsvagira vaTrump rutsigiro vakashandisa madandemutande zvakanyanya. Vaishanda nekambani yekuBritain yeCambridge Analytica kuti vakwanise kutsvaga rutsigiro kumunhu nemunhu sezvo vainge vatsvagiridza nezvenhoroondo yake. Aive mukuru mukutsvagira vaTrump rutsigiro gore rino vaBrad Pascal vanoti kambani yake yeCampaign Nucleus ndiyo iri kushambadzira vaTrump padandemutande ravo. VaPascal vakaudza vanotsigira bato ravaTrump reFreedom First kuti umisha hwechizvino zvino hunokwanisa kubatsira kutsvakurudza nezvemunhu anovhota otumirwa mashoko anoenderana nezvaanoda chaizvo zvotumirwa nenharembozha yake anoti.
Makore anotevera, tichaona nharembozha dzichishandiswa nevanhu vanenge vachitsvaga rutsigiro kutumira mashoko kunharembozha dzevatsigiri vavo.
Havasi vari kutsvaga rutsigiro chete vasina kugadzikana mupfungwa neumhizha hwechizvino zvino uhu, sezvo vanhu vakabvunzwa nemasangano anoongorora mafungiro evanhu anoti American Press Institute neAssociated Press. Vanoti vanhu zviuru zvikamu makumi mana nemaviri kubva muzana kana kuti 42% vemuAmerica vanoti vanoshandisa umhizha hwekufambiswa kwemashoko kuburitsa nyaya dzemanyepo munguva yesarudzo. Nyaya iyi yatumirwa naScott Stearns weVoice of America. Maiverengero aneni tanonoka wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ii paStudio 7 apo. Politics dzinonetsa. ZANU-PF iri kudzigona padei. Zvichanaka, zvichanaka. Hausiye ndo imwe iri kupusirawo pasi kuitawo vamwe vanonga vachingotumwawo vari mukati meZANU-PF macho imomo. Zvichanaka, pishana pishana, toti tichienda.
Chichemo changu chikuru ndechemaelections. Elections Sadhaki yakataura iyi kuti elections they were not done properly. But now tangoona zvakangonyararo zvakadaro. Pane here danho rokuitwawo pamusoro pemaelection eZimbabwe? Tibetsereo, tiri maslaves munyika yedu, tatambudzwa nevanhu vashoma shoma. Tibetsereo, tisitsireo shoko iri kusadhiki takamirira mhuri yese yeZimbabwe. Tibetsereo shuwa, tatambudzika. Tisitsireo nyaya yemaelection kuti makazoti kudii sezvo makatiudza imi kuti maelections haana kuitwa zvakanaka. Pane utsotsi, pane rigging. Saka tibetsereo, tisitsireo nyaya iyi.
Nauye vanhu vari kuuraya vanhu iri kutsanangurwa iyi. Chokwadi auraya munhu nainge atungigwe rufu, nekuti ichi zvinogwadza kungouraya umwe munhu. Indakadai ndakaurayigwawo baba, ndikaurayigwa hanzvadzi, ndikaurayigwa mukoma, asi vanhu vacho vanobvisigwa mabheu. Saka ndotoona kuti zvakangooma, hurumende yakutodla nevanhu vanouraya vanhu.
Regai ndibati hangu nyaya yavari kunyepa kuti kuzvikoro kwese vatopinda kuti dzidzi ravo kubhadhara school fees. Idzodzo ndonhema. Inhema. Ngavaende pamasvingo, vaende paRujeko Primary. Vari kutoramba vatomboridi zvachose. Saka idzodzo inhema dziri pachena dzakajeka. Ngavasiyane nekutinyepera.
Varume, Zimbabwe inode kuonekwa zvokuitwa nokuti maovheteran chaivo chaivo haasina chiremerera. Iko zvino mukade kunatso kutarisaka, vanonzi maovheti chaivo chaivo vari kunonge nhoko dzezvironda. Vanorya vachiguta ndevaya vari kungonhongwa hama dzaana munangagwa.
Inini hangu maonero angu. Kune avo vari kuchema kuti zimu rairi kuti bhadharisa juti kana tatenga upfu kune dzimwe nyika. Ndinoona sekuti zviri nekodzero yekuti vabvisise juti because for the meantime makambanies ese anoita zvekugaya upfu. Upfu hurimo munyika, ngavatenge upfu hwemunyika. But kana pazoita crisis yekuti mamilas edu achakwanisi kuwana chibage chekugaya upfu, mushopu hamusina upfu mumashops edu emuno muZimbabwe, then anyone was poor was it were granted the opportunity to buy upfu kubva from other countries. Because by so doing, tinoti touraya makambanizi emuno.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Nhasi muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum nenguva dza8pm chiri kutarisa kukwira kwenyaya dzekuvengwa kwezvizvarwa zvekunze zviri muSouth Africa. Ndini tanonoka wande, ndiri muWashington DC, ndichikusiyai muna Chris Gande nenhau dzeIsindebele.